Mudare, Commander with Zimbabwe National Army and Minister of Defence. Then we are even the my employer, a member of the Zimbabwe National Army, my soldier. We are order, we are Badare, Ramchadin Bampombe. Now, in America, $15.2 million. Zimbabwean dollars, really my damages, the pain and suffering, you know, trauma, you know, that shock. I'm sure I'm going to have a role, I'm a soldier, I'm a January 2019. I was funding, I was a business, I was a grand shopping center. The car runs around, but I am pondy, I am a ring of 40 meters, 52 million Zimbabwean dollars. You know, my damages, the car. Kunyadzis kwa waitwa, inetuwa hiyo humiliation in the front debate. Ya wamponde, ezo ilikauti yukuru waitwa mwana January 2019. Watu wanzi wabada rechikare interest kwa marini kubamusu waga iskwa masamani kushika musuwa ichabamu.
Munoona hereva wira wachibada la marini, tichinzi kwa kuti Mudare, vayipikisa wachiti ahasi mauto, akarola wamponde wachiwa kuwaza.
Kana mtongo wa piwa Mudare unofanira kubhadhara nekuti ndiyo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, saka kana mutemo through matarized motion ati pabhadhara yemari yemadamages anofanira kubhadhara zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana vezimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muzimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza runyararo nemalaw enforcement agent muzimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukombesa maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespecta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.